Vanhu vakawanda vange vachipa maonero avo paFacebook, paTwitter nepaWhatsapp vange vachiratidza kukatyamadzwa kukuru nekushaya kwavacharumbira. Vacharumbira vashaya nhasi mangwanani mutsaona yemotokari pedyo nedhorobha reNorton vachibva kuvulawayo vachienda kuHarare. Mutungamiri weboka revechidiki mudunhu revulawayo vakumbulani mupofu vaudza Studio 7 parunhare kuti urongwa hwekuvigwa kwavacharumbira husati hwavepo sezvo veboka ravo vachiri kutaura nevemhuri pamwe nevakuru vebato reZANU PF. Mutevedzeri wemutauriri webato reMDCT Muzvare Tabita Kumalo vati bato ravo rine urombo kumhuri yekwacharumbira pamwe nekubato reZANU PF nekushaya kwavacharumbira.
Hazvisi nyore semubereki kuti urasikirwe ushayikirwe nemwana, asi kuita kwaMwari tokuchema nemi tinemi paminamato, chemai mune tariro. Hongu zvinorwadza, marwadzo iwawo kuti apere, musiki ndiye ega anogona kutonhodza mweya yarwadza. Tino urombo zvikuru nenjodzi iwo kuti mwana wongoshayika pamotikari. Tinovimba kuti Mwari achatungamirira tumushande basa rounochengetedza vamagura charumbira.
Vacharumbira avo vaive nhengo yekomiti yevechidiki muZANU PF muvulawayo vaizivikanwa nenyaya dzemhirizhonga kusanganisira kusoveredza kwavakaita mudzimai wevaimbo wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe pamusangano wakaitwa muwhite city stadium muna Mbudzi gore rakapera. Chiitiko ichi chinoonekwa nevakawanda saicho chakakonzera kupindira kwevechiuto muhurumende nekuzosiya basa kwavarobert Mugabe vaemarson Mnangagwa vachizotora matomu. Mukuru wekomiti yezvekubiriswa kwemashoko mubato reNational People's Party vametuseli moyo vati chinhu chinorwadza kurasikirwa neupenyu kunyanya hwemunhu wechidiki, asi vati vacharumbira vange vave neunhu hwange hwave kushorwa nevakawanda. Svondo rakapera vacharumbira vanonzi vakarova vamwe vevanhu vakaratidzira pamusangano wechechi wakapindwa navamunangagwa muvulawayo. Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vati mutsika dzechivanhu hapana panopemberwa kana munhu ashaya, asi vati mufi anga ane maitiro anokanganisa kugarisana zvakanaka kwevanhu.
Tine urombo kumhuri nevangashanda navo nokurasirwa kwavaitoko, asi sezvatinoziva tese tichitarisa muchakabvu angava nemaitiro anga asina kunaka. Saka sezapo tachitoshushikana kutiko maitiro rudziyaya kunyanya mazuva aperapera pakapera utungamiri wamugabe kuchipinda vamunangagwa vamagura charumbira. Munhu akazivikanwa nezvinhu zvakaipa zvinosanganisira kurova vanhu, kurova nekuchisidzira mavendors. Vanga vatova mutemo pache zvavo vachichisidzira nemapurisa acho vachitovaudza zvokuita.
Vamaposa vakurudzira vanhu vose munyika kunyanya vechidiki kuti vasiyane nenyaya yekushandisa mhirizhonga senzira yekuwana zvido zvavo munyaya dzezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muvulawayo, ndini Taura Ishava.